Mangwanani akanaka vatereri. Tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 29 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Semazuva ose tichatarisa mamiriro akaita zvinhu kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti vakawanda vavo sezviri kuitwa nevamwe vashandi vehurumende vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Vakawanda vanoti mari yemitero yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturinqure iri kutora mari dzavanotambira zvopa kuti vaomerwe zvakanyanya neupenyu. Vamwe varayiridzi vari kuenda munyika dzakavakidzana neZimbabwe, asi vamwe vari kuenda mhiri kwemakungwa. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kusiya basa huri kuramba huchikwira vachiti izvi zvinokanganisa vadzidzi pamwe nokudzikisa zvedzidzo munyika.
Zimbabwe iri kurasikirwa nevarayiridzi vanogona kuita 4,000 pagore. Varayiridzi vazhinji vari kusiya mabasa vari kuenda kunzvimbo dzakaita seSouth Africa kwavari kunoita mabasa mamwe yakasanganisirana nekushanda kumagadheni evamwe nezvimwe zvakadaro. Vamwe vachienda kumiddle east nekueurope nekumwe. Chikonzero chikuru chiri kusiyira vanhu mabasa inyaya yemuhoro uri kuramba uri pasi zvakanyanya. Mukatarisa mihoro inotambirwa musadhaki mese muregion, average salary yemurayiridzi musadhaki inenge iri $600, asi muhoro uri kutambirwa muZimbabwe uri pasi pe$300. Asi cost of living yemuZimbabwe yakapetwa darika 50% kuchitarisa cost of living yenzvimbo dzakaita seSouth Africa. Varayiridzi vemuZimbabwe vari kugara munhapwa chaiwo.
Varayiridzi ava vari kusiya mabasa vari kuenda kupi chaizvo vaMasarauri?
Varayiridzi vanosiya mabasa ava vanoenda kunyika dzakaita seku UAE kunana UK, vamwe ndoko vari kuenda vachinoita keweki variko, vamwe vari kwenomuno murigen vachienda kunana Zambia, kunana Malawi, vamwe vachienda kuMozambique chaiko nekusouth Africa. Basa avari kuzonoitawo kumazhinji ari pasi kana tichitarisira basa ravanga vachiita rekurayiridza. Vari kuzonoita mabasa ari pasisa anenge achinzi anoshoreka, asi munhu anenge akutotarisa muhoro waari kuwana ikoko otoona kuti hazviri nani kuti ndinzi ndiri garden boy asi ndichitambira mari inokwanisa kuti atiriritire mhuri yangu zvakanaka.
VaMasarauri, hurumende haisi kuona zviri kuitika izvi here? Iri kuedzawo here kuti varayiridzi vayakadzidzisa iyo vasasiya mabasa?
Hurumende iri kuratidza kushaya hanya nekurasikirwa kwairi kuitwa neuteshe hwenjere hwevarayiridzi. Hurumende iri kuramba ichitowedzera kusunga kutambura kwevarayiridzi. Isu tanga taa nenguva tichigara tichichemera kuti tigadzirise crisis iri muZimbabwe. Tinoda kuti varayiridzi vapiwe right to collective bargaining. Kana vawana right to collective bargaining, vokwanisa kutaurira navo nemushandiri panyaya yemaconditions of service. Vasingangomanikidze kushanda zvavasingadi, ndozvinogona kuti tichengetedze varairidzi vedu nekuti kana mari chero ikaita shoma asi yabva munaurirano pakati pemushandi nemushandirwi munhu wese anoiremekedza kuti ndo zvatambowirirana pari zvino section 65 5 inotipa right iyoyo asi nyaya iri kuitika ndeyekuti hurumende iri kuramba kushandisa constitution right to strike zvakare inogona kuita kuti chero munhu atsamwa aratidzire yerapiwa musection 65-3 yeconstitution tinoinyemwa nehurumende zvinoita kuti kana munhu azwa kushungurudzwa anodzi marangorega basa racho nekuti akada kustrika anodzingwa basa racho kurohwa kana kusungwa zvatakaona zvikuitika vamwe vatuzi vari kuenda kumatare mazuva ano
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7 tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende
isu sebazi reprimary nesecondary education tinofara zvikuru chaizvo nekuti tine varayiridzi varimo muzvikoro medu zvinodarika zviuru zana 10,517 munenge muine varayiridzi vanenge varipo vari kufara zvikuru vari kuuya kuzvikoro uye tonzwa manyukunyuku tichivaona patiri kuenda munharaunda negurukota redu reprimary and secondary education vatorerai mwoyo vachitarisa vachiona madzidzisiro ari kuita varayiridzi vedu muzvikoro saka isu tonzwa kufara
asika vandoro varayiridzi vanonzi vari kusiya basa reurayiridzi vari kuwanda gore negore chii chiri kuitika munotii nazvo
kana kuine vaya vanenge vachizofunga kuti kuda vari kuda kuenda kumakungwa ai hatimbovarambidziso vanoinda asi tine vamwe vakadowandisa vari kutoda kutopinda mupublic service medu kuti tikwanise kubatana pamwe chete tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro chandinoda kukurudzirai kuti muzive ndechekuti varayiridzi vedu vanhu vanoremekedzwa musociety vanhu vanotambira mari ine uremu hunoratidza kuti uyu munhu kana kuti nditicha
asi vandoro sekutaura kwatinogara tichiita nenyaya iyi varayiridzi vave nenguva vachichema-chema pamusoro pemihoro yavo vachiti vanoda kuti iwedzerwe
hongu tinobvuma kuti tiri kufanirwa kuti tiiwedzere asi takatarisa izvozvozvo tiri kutoona kutoti aiwa varayiridzi vedu zvinhu zvavo zvinenge zvakaringana mungada kutarisa kumaruwa mabusinessmen varayiridzi vane mashopu nemasupermarkets pamagross point varayiridzi vane makombi nemotikari dzinotakura vamwe vanhu varayiridzi saka isi tiri kufara nekuti vari kukwanisa kushandisa mari yavari kukwanisa kuwana kubva kuhurumende vachiita zvavanokwanisa kugona asi hurumende haisi kugumira ipapo iri kutovatarisira ichitoti no isu tiroda kuti tienderere mberi nekuvapamhazve neimwe mari inonyatsoratidza kuti vange vava nemutsindo unoratidza kuti isu sezimbabwe tine dzidzo yemhando yepamusorosoro
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi asi hurumende ichitanga kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya nzvimbo dzichatanga kupiwa vanhu nhomba iyi ikuwadzana neGlenview muHarare uye Chiredzi kumasvingo nekubuhera kuManicaland vanhu vanodarika mazana mana nemakumi maviri kana kuti 421 vakafa nechirwere ichi uye vabatwa nacho vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 20,951 pane vari kunzi vakafa nekubatwa nechirwere ichi hurumende ichiri kuita ongororo izere Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Vahwande, tiri kuona chiri chirongwa chakanaka chose kuti tinge tine nhomba yekorera iri kupiwa vanhu kutanga nhasi muZimbabwe. Zvinhu zvinokurudzirwa, I think, danho ratorwa neWorld Health Organization kuti vatipe access ku cholera vaccine is a very good move. However, I think we need to do more. The government of the day needs to be doing more than just vaccination. But munwese ane access ku vaccine ngatore vaccine ya cholera.
Kana mushiti hurumende inofanira kuita kupfuura zvairi kuita kuzvinezvi. Zvimwe zvamunofunga kuti hurumende inodai ichifanira kunguva yanga ichiita ndezvipi?
Zvimwe zvandinoona ichifanira kunge ichiita ndezvekuti inofanira kuti mari iwedzerwe iri kupuwa kuti chirwere chekorera chiparare muZimbabwe. Zvandinoreva ndezvekuti I don't think hurumende iri kupa enough focus kudambudziko rekorera. Saka chada tichifunga ndechekuti hurumende ngaiite task force yekorera yekuti ione iyo kuti kunzvimbo kuri kupararira korera kwaenda mateams ane adequate support which means mishonga uyezve kuvaka nzvimbo dzakakwana dzekuti vanhu varapwe korera nekukurumidza vaya vanenge vabatwa korera vachiitwa isolation because kana matanho aya akasatorwa korera inoramba ichipararira hongu vabayi vanhomba vachakurumidza kudzivirirwa from getting korera. Or if they get cholera, they won't be very sick. But prevention is better than cure at all levels, which means my vaccine, which means the kuti vanhu vawane mvura yakachena, which means vaya vabata cholera ngavakurumidze kuisolate kwavasaramba vachiiparadzira.
Dr. Ranga, sokuona kwenyu, munoona sokuti kubawa kwenhomba ndiyo mhinduro here kudambudziko rekorera kana kuti pane zvimwe zvinofanira kuitwa pamwe chete nokubayiwa kwenhomba iyi?
Long term kubaiwa vaccine is going to be helpful. However, tinofana kuprevent the source kuri kubva cholera yacho. Vanhu havasi kunwa mvura yakachena nekudya chikafu chisina kukondaminatwa necholera, which means hurumende inofana kuita work nemacommunities mumadhorobha nekumaruwa kuti munhu wese awane access to clean water. It's now contaminated, but that's number one. Number two, zvimbuzi nezvimwe zvakadaro zvinofanira kunge zviripo muZimbabwe yese so that cholera doesn't become an endemic problem yatinoramba chidhila nayo on, you know, for a prolonged period.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nai ruzhinji rweZimbabwe, ndibatsirewo tibvunze mutsvangwa kuti chinomudzimba chii pakusiya kwakaita vacharwisa TPC. Mare dzemuri kutaura nezvadzo dzinei nemi? Ndimakapa chamisa here? Bvunzai monzora dzamakamupa. Uyu chamisa kana aine mare dzaakapiwa anobvunzwa nevakamupa, kwete imi. Kumakoti kwemunotaura kuti kunoenda avanhu vapi avo vanhu venyu vamunotenga? Izvezvi izvi Chabangu akaende kumatare kunoti hatisi kuda kuti chamisa abude mutripc. Chabangu unohwina nyaya iyoyo nokuti majaji avenyu tiri kungozviona, asi hapana zuva risingasviki. Handiti makavape ma400,000 epfumba muromo? Hazvina mhosva, Mwari ariko kudenga, hapana chisikasviki, hapana zuva risingasviki. Ushe madzoro wakanga uriko mutsvangwa nguva yaIan Smith 65 yechiti not in 1,000 years, kanganwe kuti hakuna munhu anorarama makore iwayo. You be history, and otherwise hapana achanga akuzive kuti Christopher Mutsvangwa chii.
gara kuno South Africa kwatakaita kuno kwatitokudi chakaita titogara kuno kunyaya nhamo station vanhu dzoka mete mabasa toita mabasa ei variko kumusha kuvanoshanda basa rei isu toda kuti nyika yedu inake tizokewo kumusha tizogara nevana vedu sezvi tinondona mukadzi kamwe pagore vakomana ndomona tuwis choenga vaimba handi tiri kutoburarwa life yedu nenyaya yesituation yemunyika ya president wanga vanzwisa ipapo kezvino havo kukwidza mapassport saka vakadzi titovaonere piso ivo vava navo imomo gadzirisa zvinhu mani vakomana tanyara nazvizvi
pastudio 7 makadii zveni pastudio 7 tinonzwira tsitsi vana chavamwe kutora danga risina mombe kutora danga risina mombe ndokwaitwa nachavamwe netimu ratiwana biti isu tatori nenew party izvozvi tatori bishi kana kuri kumareserva tatokompleta tatopedza kureva kuti tamirira election napurezidendi wedu mumwe chete iyeyo our chief champion Nelson Chamisa tiri pagokwe
kwazwai kwazwai kwamuri mese vashamarari vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita nenhau dzamunotipa mazuva ose kutizivisa kuti zvinhu zvose zviri kufamba sei dziri nhau dzechokwadi haini nyaya yangu iri pakuti zvakaitwa navachamisa zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti ukaona mapindiro angaita chavangu wezanu PF uyu vava kuda kudistroya bato asi tinoti maitiro akaita President Nelson Chamisa zvinhu zvakanaka tinoramba tichivatsigira zita ndinonzi Vincent Love ndiri pano paSouth Africa Pretoria ndatenda
pastudio toda kupindura mukoma wavo vati hanzi triple c kwakazara maloya kune majaji sei vari kufeila mumakoti vakutadza rekutaura nyaya dzichibudirira makoti inowo mukuru wangu chinoitika nyaya dzemuzimbabwe ka dzakafanana nebhora kana imimi muri timu inotamba sei refu akakumakaika kubudira kwenyu kunonetsa budira kunonetsa just because the refu chiri mukago wesa refu anongoti haisi go mukaita zvamaita tonza apa haisi pena kana kuti ipena kutimu iri kutaiya mukutamba nayo so semaplayers mukangoramwa zvotonzi maramwa madyiwa wazviona saka muna zvamunokwazisa tongoripo chete kutongoshingirira zvafanana magweta etriple c anoenda mumakoti achiita sei dzimwe nguva anotoramwa makoti zvatinotomboonawo mumasocial media vanotoramwa kubva mukoti kuti hai nyaya iyi zvamunotonga sizvo wakatoramwa zvonzi hamarohwa nekoti saka zvakaoma mudhara ZANU-PF yakatotitsikirira seri neseri
dongoda angu kuti kuzimbabwe saka ndizvere zvakanaka wamunangagwa kuti imimi mugare musina opposition party zvino mwabva mwatangirwa naye kachamisa obva atange kuita iye step down mochienderera here mberi nemari iko kuti muone 230 ndinorombo nematongero akadai hazvina kunaka hazvo zuva perinobuda rinonyura ende ranyura rinozobudazve zvichiramba zvichida zvichitenderedze makore saka utongi huchagumawo hwakadai kunyange huchititsamwisa nekuti rwadza asi huchapera ndo maperero awo kuna Algeria kune 30 maopposition party haambosungwi haamboziba mazviitirei imimi muzimbabwe munotaura kuti imimi hamudi imwe party inogare muparamendi kuti mubire nyika vedaro upinda muparamendi hapana unode nyika kana one varude kungoba chete kumora vana vachiguta vana vachione mabhenefiti ekufunde kunze ndozvemuri kutsvaka chete izvozvo asi hazvina kunaka chokwadi hamuwandi munyu muriwo kuti mudye moga don't do that
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika masoja matatu eAmerica akaurawa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa muJordan zvichitevera kubhombwa kwavakaitwa nendege isina mutyairi kana kuti drone rinonzi nderechikwata chinotsigirwa neIran mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America ichatsvaga igoranga vanhu vakaita izvi gungano rezvikwata zvevarwi vanotsigirwa neIran reIslamic Resistance rakazivisa kuti ndiro rakanga rarwisa nzvimbo yaiva nemauto eAmerica muJordan padyo nemuganhu neSyria. Vanhu mamiriyoni mana nechidimbu kangoti 4.5 million vemuFinland vari kuvhota kutsvaka achatungamira nyika iyi iyo ichangoita nhengo yeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Varume vatanhatu nevakadzi vatatu vari kukwikwidza kuti vatungamire nyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare vabhadhare mari inosvika mamiriyoni makumi masere nematatu kana kuti $83.3 million kune mumwe mudzimai Jean Carroll vachipomerwa mhosva yokusvibisa zita ravo. VaTrump vakapomerwa mhosva yokubata mudzimai uyu chibharo asi vanonzi vakazofamba vachisvibisa zita ravo. Mukuzeya nyaya iyi nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano All Hands on Deck vaKennedy Masie.
Ya, tikuona vaTrump nyaya yavo yange ari kudare neumwe journalist wechikadzi ayanga akaendesa vaTrump kucourt achitaura kuti vaTrump vakaisa zita rake mumadhaka kana kuti pachirungu vakaita defame. Nemamwe mashoko avakambotaura vachitaura kuti anga asingagoni basa uyezve anga ari munhu asina kunaka ainyora zvinhu zvemanyepo. Dare rakataura kuti nyaya iyoyi vaTrump vakaita zveshuwa zvokusataura zvinhu zvechokwadi and uyezve vakakanganisa zita rake semunyori anga ari achiita basa rekwemakore akawanda uyezve zvakakanganisa futi reputation yake iyo yakamushayisawo kuti awanewo maopportunities ekuita basa iro riri nekuda kwemashoko anga akataurwa navaTrump semutungamiri wenyika kauti former president. Izvizvi zvinhu zvakaitika kudare ratinonzi civil court iro rinoona kuti vanhu vanenge vauya nenyaya dzavo especially dzakamira seizodzidzi vawane yatingati judgment kana kuti mutongo unenge uri in the form of compensation. Saka pakaiswa mamiriyoni akawanda emari akaiswa in the favor ya journalist vechikadzi.
Vamasiya, tiri kuona kuti vaTrump vari kukwikwidza kuti vasarudzwe nebato ravo Republican Party kuti vamirire bato iri mumakwikwi okuita mutungamiri wenyika. Nyaya iyi ingavakanganisa zvakadini musarudzo dzavari kuita idzi?
Nyaya iyi anikati ingakanganise ma elections about the campaign of Trump nokuti inyaya hayo iri kumatare arikati massive courts hapana tingati chinga ite kuti va Trump vatadze kuva president but zvinhu zvokuti kuda maybe pazvinozongozoonekwawo nema voters zvinhu zvinoita senge zvinotaridza kuti what type of person vaTrump kuti vari kuda maybe nyaya yokuti vanhu vangu vanozongozoti vaTrump munhu asingatauri zvechokwadi kana kuti munhu anova achikanganisa atingati makareya evanhu vakawanda but zvinhu zvisingaiti kuti vanzi vatadze kupinda mumaelections nekuti hapana yatingati zvingava zvichiita hinda his ability yokuonekwa vachienda paballot.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Masie vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Mumitambo ya Africa Cup of Nations iri kutambwa nasi munyika dzasara dziri mumakundano aya kana kuti round of 16. Mumitambo wekutanga Cape Verde iyo isati yakundwa kana mumitambo umwe chete zvawo iri kutamba neMauritania nenguva dza 7 p.m. nenguva dza 10 Senegal iri kutamba neIvory Coast. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa uyo anoti rwendo runo mumitambo yeAfrica Cup of Nations zvikwata zvaimbotyisa mumitambo iyi muAfrica zviri kubudiswa mumakwikwi nezvikwata zvisingafungirwi kuti zvingakunda zvikwata zvikuru izvi.
Mateams aya akatsvinda kudhoa anokwanisa kuuya achitora mukonda achidzokera kumusha kwavo vari kudonha vari kukwanisa ufundu kwavo ende zvaita kuti tournament ive an element of uncertainity hapana achaziva kuti ndiani achasimudza mukonda ndiani aifungidzira Ghana ichakwanisa kutwa knockout of competition ndiani aifunga kuti Egypt ichatambura kuqualify kuzvidza round of 16 ndiani aifunga kuti Ivory Coast ichapinda mu the round of 16 through the dead door. Generally, I think I could test better in the Mauritania. My things are very small. I said, I was going to go to the first time I went 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 to the first time
Matora pamusoro peMauritania iri kutamba nhasi mungati taurira chi pamusoro pemutambo uyu.
Mauritania itimu yakwanisa kupinda mutournament kekutanga from the time when the tournament was started. Saka itimu yanga yatongoti payasvika apa yatoachivha zvikuru pakupinda in the knockout stage. And the team is about the Cape Verde. And the Cape Verde team are so far, this is the third appearance in the tournament. And so I was surprised to kunda Cape Verde, because Cape Verde, we cannot get to Ghana. It's a drone Egypt. So the team is more of inequality, it is quality in the way they play in the soccer. So I don't know Cape Verde is surprised to kunda Mauritania.
Umwe mutambo wanhasi futi une timu maviri anozivikanwa zvikuru Senegal inenge ichitamba neIvory Coast. Unoiona zvakadini Musekiwa?
Ndinoti irombo rakanaka kuIvory Coast anove mahost etournament. Ndatofunga kuti Ivory Coast neSenegal ndo vachapinda mafinals. But nekuda kwekuti Ivory Coast yakatambura kukwanisa kuta yakadzora the last two games of the tournament. Anokwanisa kuzotora first place mugroup mavo chinova zvaita kuti ikwanisa kusangana neSenegal this early in the tournament, which is very unfortunate. To me, ndingangoti it's a final, even though vari kushandira maquarterfinals. Ndikutoona kuti it's also a final pakuti vanhu vachakwanisa kuenjoya the quality in all positions of these two places. But ndikuona Senegal ichikunda Ivory Coast nenyaya nenhau yekuti mukadakuona Senegal so far haisati yambotyiwa ever since the tournament yatanga. And also mukaona maplayers avo they are of quality, and mukadakuona matambira avo very highly rated and very seated as number one to return the trophy. Ivory Coast in equality as well, but mukaona the last two games vakadyiwa. Vakadyiwa nenyaya yekuti matrackers avo anga asiri good kufamba kuwesa zvibodzwa ndo zvakaita kuti vapinda pakaiti. But it's just unfortunate kuti the host country yasangana neSenegal this early tournament, and ndikona Senegal ichikunda Ivory Coast ichikwanisa to the next round.
Anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa ange ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
soku isika.